vachitaura pamusangano wainge wakarongwa nestudio 7 nemedia center uchitsigirwa nemuzinda weamerica muzimbabwe nezuro vazhinji munzvimbo iyi vakati vakafara chose pakaenda vamugabe asi pari zvino hapana shanduko yavati vaona vamwe vakaita savakingston gururu vakati zvinhu zviri kutoramba zvichioma
takatarisa mamiro akaita zvinhu kwatiri hazvina chiyesa nokuti taine yudispensese yekuti tinotaura tiri pamwe chete sevana venyika tichinzanana kuti ayo apa dai zvinhu zvati zvamira zvakadai zvino tikatarisa nyaya yeko munyudispenseseni pfungwa dzedu nyudispensesen haisati aine chiyesa maonero endiri kuzviita inini ndiri kutoona kunge kutambura kusaminanisi
vangururu vanoti zvakakosha kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iite zvido zvevanhu kwete kuramba ichiita zvaiita hurumende yava Mugabe. Vanoona sekuti nguva yareba hurumende itsva isati yatanga kuvandudza zvinhu. Vaita Izenda ndemumwewo akapinda musangano wanezuro anoona sekuti hapana musiyano pakati pehurumende yava Mnangagwa neyava Mugabe. Vamapango mapengo avo vanogara muward 20 vanoti maitiro ehurumende anoratidza kuti ine mari asi haina hanya nekusimudzira magariro evanhu.
Mararamiro atiuga ndozuva hatisi kurarama zvakaita sei zvakanaka. New government yava Emmerson Mnangagwa onai zvaungaita because people are suffering.
Amai Charlene Makomo vakati hurumende yava Mnangagwa yakaunza rusununguko vachiti pari zvino vari kukwanisa kuita zvinhu zvavange vasingaite panguva yava Mugabe.
Munharaunda kwamutoko tokufara kwazvo nedispensation izvozvo zvakatiitira zvakanaka. Kwakudataurike basi kuno kwakwakachinyangaricha kuti botaura zvakaipa musoro papurezidendi zvasingaitike bezvozvo. Iko zvekutangotaura zvatoda kuona kuti batoripana zvebatori bepamaelections akaona vakatotemana vakatogurana makumbo izvozvo kwamwe vakatoitiva mashosiriza asi nedispensation yakatiitira zvakanaka pane zvakadodaruva zvakaitika.
Mumwe womugari akapinda musangano uyu akatenda mauto navamunangagwa nezvavakaita zvekubvisa vamugabe pachigaro uye akati vana vezimbabwe vanofanira kudzidza kubva pane zvakaitika muna mbudzi gore rapfuura.
Mnangagwa anokwanisa kuisa zvinokuratidza mumagaro kuti nyika haisi yako mugaro aitoti aita chigaro chano mugaro aikuona kuiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoiyoi
Vamunangagwa avo vainge vadzingwa basa semuwa vatevedzeri vemutungamiri wenyika ndivo vakazodomwa semutungamiri wenyika zvichitevera kuenda kwavamugabe. Vamunangagwa vakazokunda zvakare musarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rino idzo dzinonzi neMDC Alliance dzakabirwa zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 kwamutoko, ndini Godwin Mangusha.